mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 8 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kujima kwa nisa kuwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini ndini tanono kawande jiri Washington DC ndi GTS inoi jiri mchurongwa cha nasi. Urumende inoti yaisa mamiro ni mazana mashanu ya madora kuti itenge matende nye kubazira kudiza shakanaka kwewa na ave chikoro.
Tati chikumbira kudai urumende achichevu kaba na bayo. Ya tarisisa mkatime department ya agritechs kuti sili marizo to sinagushika.
Sangano urinomirira washandi varipasipi bazire zukurima. Rino kumbira urumende kuti itarisise mabati ruwa kuitwa mari ni agritechs.
Asi izwi zvino kuti vakuziva kuti akuenda kusarudzo manje ndokunenyaya yese regaiti tiita kunze MDC Alliance manje isu tiri muvanhu
mamwe mapato maviri anopikisa atanga kurwirana zita reMDC
asi mukasa kupakupati kwaanacho kwachamisoko ndokunana basikiti ndokunana jimu kunaka ndokune vese marogwe saka kana vese vanonzi majifoti ndokugazana ndokunana Jonathan Moyo kweda hakuna
mu America. Va Joe Biden vanotambira mitumbi yemauto akaurayiwa kuAfghanistan. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana mana neumwe 4,401 zvichitevera kufa kwevanhu gumi neumwe 11 nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yokutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamirioni maviri ane zviuru mazana mashanu nemazana mana ane makumi masere nemumwe 2,530,481 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mirioni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu nezvitanhatu zvine mazana manomwe ane makumi mashanu neumwe 1,606,751. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine makumi maviri nezvina zvine mazana mana ane makumi manomwe nevatatu 124,473 vapora munyika vachiita zviuru zana zvine gumi nechimwe nemazana mashanu ane makumi matatu nevana 111,534. Hurumende inoti yaisa parutivi mari inoita mamirioni mazana mashanu $500 million ekutenga matende ekuti vana vechikoro vashandise sezvikoro. Hurumende inotiwo pane zvimwe zvikoro pachaitwa zvirongwa zvekuti vamwe vana vadzidze mangwanani vamwe vachidzidza masikati kana kuti hot sitting. Zvikoro zviri kuvhurwa nhasi asi munyika hamunamo kuwirirana pamusoro penyaya yekuvhurwa kwezvikoro uku. Vamwe vabereki vanoti havana kupiwa nguva yakakwana yekugadzirira asi hurumende inoti zvikoro zvaifanirwa kuvhurwa muna chikumi nekudaro painge paine nguva yekugadzirira. Zvakare patotanga kunetsana pakati pevarairidzi nehurumende nenyaya yemihoro. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richiti richatanga kuratidzira murunyararo nhasi. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu West Studio 7 abata mutungamiri weAtus vaObet Masaraure.
Sangano yatiri kuita nevabereki iri kufamba zvakanaka, tikuwedzera kunzwisisa matambudziko ari kusangana nevabereki panyaya yeeducation yeZimbabwe, tichikwanisawo kusunga wirirano kusunga zvisungo zvakasimba nevabereki kuti tomonera pamwe kurwisa kuti hurumende iise mari yakawanda kunyaya dzeeducation. Pari zvino kubhubhi kwatakanga tiri tichiteerera, taizwa kuti vabereki vari kuchema kutema nyaya kuti vatimwe muzvikora hamuna mvura hamuna magetsi zvikoro zviri kure nezvimwe zvakawanda izvi ndo nedzimwe matambudziko akawanda ndo ari kuita kuti mangwana musi wa 30 August titi munhu wese timbobatana tipfeke zvitsvuku tichiratidzira
sei muri kuti vanhu vapfeke zvitsvuku
pfeka zvitsvuku kwakafanana nekusumudza flag ye red tichiratidza kuti paita dambudziko rakakura mueducation varairidza havasi kubhadharwa mari varairidza vana varairidza kwasa kutendisa vana vavo kuchikoro vabereki varairidza kubhadhara maschool fees hamuna mateaching and learning materials muzvikoro hatisi kukwanisa kuidea to mastandard operating procedures muzvikoro hamuna personal protective equipment nezvimwe saka mangwana izuva rekuratidzira kwenyika yese tichikumbira tichibatsirana kuti tisave education sector yedu muzimbabwe zvizi yati hurumende yedu ine homwe nhatu dzemari dzatinogona kushandisa
ndedzipidzi
kusanganisira homwe yekutanga yebudget ari surplus yeover 9 billion yakadeclarewa zvotarisawo zvemari ye 1 billion yakabva kwaimf zvotarisawo zvealmost 463 million yakabva kuunesco mari dzese idzi pakaitwawo inoitwa kuzvisungo zvekunyaya dzedzidzo kusanganisira masalary ematicha zvinzveri zvinotifambira
vamasaraure muri kutaura nehurumende here kana kuti murungorova henyu bembera
Mungu hurumende tiri kutaura nayo kakanyanya misangano iyi yakawanda yatinoita nepakanyorera magwaro akasiyana siyana vanenge vachingovimbisa kuti vane zvavachagadzirira asi tiri kuona kuti havasi kunyatsofamba sekutarisira watai takaita patapedza maconsultations aya tichavaendesera zvakare ripoti ine zvichemo zvese zvinobva kunyika yese kuma 72 districts education ari muzimbabwe zvichivazivisawo kuti vadi vakwanise kushangazhika vagadzirise matambudziko arikusanganwa needucation sector
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraore vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro avo vati hurumende yakagadzirira zvakakwana.
Zvikoro zvakagadzirira kuti zvivhurwe mangwana kwevaya vachanyora mazamanishon. Takaisa zvese zvinofanirwa kunge zviripo kudzivirira kupararira kweutachiona hweCOVID-19. Tinenge tinawo masanitizers edu, mvura inenge iripo, sipo, social distancing, tane madeski ekuti vanhu vanogara, vana vanogara vari 1-1 pane kuti vagare vari 3-3.
Ko vasati vapinda munzvimbo dzekudzidzira kana kuti maclassroom pane zvimwe zviri kuitwa here
tine mathermometer atinoscreenisa vanhu vanosvika pagedhi atinongoona kuti uyu kuda pamwe anenge ari kuti ane masymptoms kana kuti ari kuratidza kuti kuda ane kurwara kwaari kuita tinomuisa pane yatinoti holding bay toshedza bazi rezveutano saka takagadzirira zvedu uye vabereki ngavasanyanya kushungurudzika zvako kuti kuda kuchazopararira COVID-19 muzvikoro takagadzirira
Vabereki vakawanda vataura neStudio 7 vandoro vari kuchema-chema nenyaya yemari dzechikoro kana kuti maschool fees vachiti bazi rezvedzidzo rakatendera zvikoro kuti zviwedzere mari yavanoti havana munoona sei nyaya iyi
bazi reprimary nesecondary education parakaburitsa kalenda rechikoro kwakawedzerwa mazuva makumi maviri ndo mazuva vabereki tichishandisa fees dzinenge dzakabvumidzwa nebazi kunzi ndo dzinenge dziri dzechikoro ichocho
mutungamiri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Rimwe sangano rinomirira vashandi vari pasi pebazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association ZAPTA rinoti nhengo dzaro hadzisati dzapiwa mari mushure mekupedza basa muna kubvumbi kana kuti April vasina rutsigiro rwemari kubva kuhurumende munyori mukuru wesangano iri vazivaishezvo vanoti hofisi huru yebazi reAgritex inoti mari iyi yakaendeswa kumatunhu nekumawadhi asi hapana anogona kutsanangura kuti mari iyi yakaendepi sezvo isina kusvika kuvashandi vazvo vanoti mari iyi yange iri yevashandi vakaita crop and livestock assessment kana kuti kala yechipiri asi vanoti hurumende inovaudza kuti mari yakaendeswa kumatunhu nekumawadi. Vazvo vanoti hurumende inofanirwa kupindira munyaya iyi sezvo vashandi vazhinji vasina kupiwa mari yavo uye pave nokufungira kuti mari iyi haina kushandiswa zvakanaka. Zabda iri kukumbira hurumende kuti ipindire munyaya iyi ichiti pane zviratidzo zvekuti mari yavashandi iyi yakashandiswa pane zvimwe zvinhu sezvo isina kusvika kwavari.
Vanhu vakaita basa resecond round crop and livestock assessment mudepartment reagritex vakasapiwa mari dzavo. Zvikatinetsa isu kuti kusei vanhu vasina kuwana mari idzi, ndokubva tabvunzavo tikaona kuti zveshuwa havana kupuwa mari, varodofenda gana vachizvibira mari dzavo kuti vaite basa rehurumende. Hurumende yovafuratira yoregedza kuvapadzi mari dzavo. Iyoyo imari yokuti vangadai vakatoipiwa vasina kuenda kubasa, nokuti inenge iri allowance, mari yokuti ukange waenda wakaibata paunodya paunovata unenge uchiwana kubatsirikana nemari iyoyo. Asi zvatinetsa kuti kosei vasina kupiwa mari idzodzo. Tatikumbira hurumende yapachevuka yavona ivabatsire nemari dzavo.
Basa iri richitangidzwa, chii chakange chavimbiswa vashandi?
Vanhu vakanga vavimbisiwa kuti vachange vachipuwa maairtime dzatingati isu mari dzokufonesa kana makadhi okuskire chavo jusa mafoni avo kuti vakwanise kuita basa. Vozotiwazve mari yebreakfast, lunch, dinner, pekurara. Izvozvo hazvina mbobvira zvazadzikisiwa. Vanhu vakaita basa vakapedza miromo yakaoma kuti papeta vasina chavanorya, ndokubva vapedza. Vamwe vaishandisa mafoni avo kufonera zvokubasa nokujusa vachitumira information yaidiwa. Havana kupuwa mari dzavo vanhu ivavo, ende nanhasi vachiri kungochemawo kuvhunza hapachina. Hurumende dai rega kudero, inoita kuti vanhu vapere chido nebasa ravo ravanoita. Zvokanganisa futi mari dzavo dzaya tinenge takatarisira kuti basa redu rifambe zvakanaka.
Vazvo, munoziva here kuti vanhu vangani vasina kupiwa mari iyi, uye imari yatiri kutaura apa?
Mari dzinopiwa vanhu vanenge vaita mabasa dzichinzi matraveling and subsistence allowances. Idzodzo mari dzinenge dzichikavha kudya kwamangwanani, kudya kwamasikati, kwamadekwani nopokuvata. Mari idzodzo dzikabatanidziwa pazuva rimwe chete unodovana kuti yasvika pa55 madhora uko America aya. Zvino inozoitiwa hayo echamupidigori ichitarisiwa kumusoro nokoko nemaretsi yemari dzedu idzi dzebhondi RTGS yondoita hayo mari yakaita seshoma. Asi kana yaivuya iri mari yokuamerica chaiyo imene, inenge iri 55 US pazuva rimwe chete. Zvochiindirana nokuti munhu wakaita mazuva mangani wowana mari yake yakamukwanira.
Ko, bazi renyu rehurumende rinotii pamusoro pemari iyi?
Hurumende yakatipindura zvakanaka isu ikati mari dzakavuya takadobatavo vatapererwa. Ndokubva vataura kuti mari idzodzo dzakaendeswa kumaprovhinsi. Vabvunzei vanhu vokumaprovhinsi ikoko kuti kosei vanhu vasina kupiwa mari dzavo nokuti dzakadobhedegwa kare dzikaenda. Haina kusvika kuvanhu vari pasi kumazoni nokumawadzi mari iyoyo. Zvoreva izvo kuti pakaitiwa basa, mari iyoyo ikaovuya yakaonekwa isiri mari inofanira kubhadhara vanhu, vakaishandisa zvimwe. Zvinoyonetsa kuti vachiwana imwe kuti vachipa vanhu vaya. Saka yongoingaife yakasenga seizvozvo ichiremegwa hayo, asi mushandi pasi achichema.
Saka vajou, munoda kuti kuhurumende kana kuvakuru venyu veagritex?
Basa harichashandiki zvakanaka iri vanhu havana mari dzavo muhomwe. Tatichikumbira kudai hurumende yachichevuka vana vayo yatarisisa mukati medepartment reagritex kuti sii mari idzodzo dzisina kusvika. Kana vachifungidzira kuti kune kwadzakaenda, dziteveregwe zviri pachena kuti pada kugadzirisiwa ipapo mari yakanga yakamirira allowance iyoyo ipuwe vanhu vakaita basa ravo.
Avo vange vari munyori mukuru Zapta vazivaishezvou vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tabatawo mukuru weAgritex vaStanslay Tapererwa vakati mahofisi avo vakavazivisa kuti mari yakaendeswa kumatunhu, vachiti kana pane dunhu risina kuwana mari iyi vanoda kuziviswa nekukurumidza kuti vatarisise nyaya yacho. Vatapererwa vati ibasa ravo kuti vashandi vawane mari yavo kuti vagoshanda zvakanaka. Zvino radidza sekuti mamwe mapato maviri anokwikwidza AMDCT neMDC Alliance atarisana nekurwirana kuti ndeipi pakati pavo nemvumo yokushandisa zviri pamutemo zita rekuti MDC. Mutauriri wemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vaLloyd Damba vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance yakaumbwa nebato reMDC apo vaimboyemutungamiri webato Muchakabvu Morgan Tsvangirai vakaunganidza mapato anokwikwidza kuti vabatane mukubvisa pachigaro bato reZANU-PF vakati naizvozvo MDC Alliance chizvarwa cheMDCT. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vanoti izvi ndezvekurota, vanoti vamonzora vari kutadza kutungamira bato ravo, naizvozvo nguva dzose dzose vanotsvaga nzira dzekuba zvirongwa zvaitwa neMDC Alliance.
Aiwa, uku ndo kunonzi kupepesheka, kupererwa, kuita chamupidigori nepfungwa, pfungwa dzisi kushanda zvakanaka, pfungwa dzabhenda. Asi hapana vanovateerera varume nevadzimai aya nekuti vandozikanwa. Zvese zvava kuita izvi ingori nhambe tambe mahumbwe kutoshanda zvavo nezanu, kunakidzwa nesvimari zvavari kupuwa nezanu, kuparadza musangano wevanhu, kuparadza project yevanhu. Asi zvese zvivatadza, munozviziva, vakadzinga zvisiri pamutemo macouncillors nemaMPs nemasenators MDC Alliance vachiti vachinja bato vabva kuMDCT vakuMDC Alliance, vakadzingirwa izvozvo vashanda nezanu PF. Asi izvezvi nekuti vakuziva kuti akuenda kusarudzo manje ndokune nyaya yese. Regaititi takunze MDC Alliance manje isu tiri muvanhu, isu semusangano weMDC Alliance, isu na President Nelson Chamisa tinoita zvinoda vanhu. Vana veZimbabwe ndo vanopa gwara, vana veZimbabwe ndo vanosarudza vatungamiriri wavo. Dzinobva kuparamhe vaedza kuda kutora maMPs, vaedza kuda kutora headquarters yevanhu. Asi zvese zvatadza nekuti aiwa musangano uri muvanhu, musangano vanhu, musangano ndo varidzi vavo vanovhota. Saka aiwa zvese zvavanoda kuita izvi nhambe tambe, hakuna kwavanoenda, hakuna chinobuderera, nekuti zvedu izvi ndezvashe, zvedu izvi ndezvevana veZimbabwe.
Ko vakaenda mberi vakatora zita rebato renyu munodii, sezvo vakambodzinga vamiriri venyu muparamende nemumakanzuru asi hapana chakaitika?
ZANU PF yaedza zvese zvainogona kuda kuparadza musangano, kuda kuparadza President Nelson Chamisa, asi vatadza. Munozviziva vatungamiri vebato vazhinji vakasungwa, vazhinji vachinwa mabhero, vazhinji vachienda kumakotsi, vazhinji vachidzingwa muparamende, vazhinji vachidzingwa kumakanzura, vazhinji vachidi. Asi musangano wakaramba wakamira, zvichireva kuti hakuna chavanogona kuita chinotizungunusa, nekuti isu chatinoziva nechekuti ofisi hombe yatinayo iofisi yemuvanhu, ofisi hombe yatinayo iofisi yekuteerera zvido zvevanhu nekufambira mberi nezviga zvatakaita nevana veZimbabwe. Kuti aiwa isu tichaendera mberi tatora chitanda kubva kuna President Morgan Tsvangirai, chitanda chekusunungura vana veZimbabwe. Saka yedu isungano nevana veZimbabwe, saka hapana chavachagona kuita chero vakaronga zvipi pasi pezuva. Vakati vakuda kutora zita, aiwa hapana chichabudirira nekuti zvese vaedza.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Asi mutauriri wavamonzora vaDamba vanoti mazuva yavo vanozviti MDC Alliance ari kupera iko zvino zvino, vachiti MDCT yakatora muzinda weMDC ikadzinga vamiriri veMDC Alliance muparamende nemumakanzuru, vakatadza kuzvidzivirira kuti zvisaitika nekuti hakuna chinonzi MDC Alliance.
Regai ndivanangopindura mubvunzo wenyu wamabvu wamati inini vanhu veMDC vari kuzviti veMDC Alliance vari kutaura kuti isati timbobva takavatorera zita ravo manyepo, nekuti vakataura ivo vakabheja muna March vakati they will never recall anyone. Douglas Monzora will never recall anyone. But Douglas Monzora went on to recall quite a lot of people. Zvamaakuziva nazvo, vamaakuchema chema nazvo izvo. Vakataura ivo vakapika vakati zvakare Douglas Monzora hambofa akatora Harvest House, takaitora nemutemo nemapepa. Vakataura zvakare kuti izvo Douglas Monzora hambofa akatora Political Parties Licensing Act, ayo grant, takaitora. vakataurayo zvakaro tariko katakatora office kumasvingo nemashiramet east takazotora saka iwo vamwe vedu vanotaurisa isu tichiita saka ngavasambofa vakazvipira nekuzvifurira kuti zvitatsi kutora zvitatsi chatora nekuti zviri mumapepa akanyorwa uyezve mukaona pamapepa aya pane inonzi written commitment yakaitwa naTendai Biti yakaitwa naWashu Mingube yakaitwa nemapresidenti ese ende zvainoti nereva nekutaura vari kuzviziva saka zvitatsi chatora.
VMDC Alliance vanoti muri kushandiswa neZANU-PF mukuedza kuparadza MDC Alliance pachinambo chekushandira kubvisa ZANU-PF pachigaro. Munoti kuvanhu ava?
ZANU-PF haina kumbonyora bumbiro remutemo weMDC kana kuti kana president wenyu asinga afa munoenda kunonzi kuextraordinary congress. Izvi zviri muarticle yeMDC hazvisi muZANU-PF constitution and hazvisi mumacourt papers kana kuti mumashandiro emajaji ekuhigh court hazvimwe izvozvo. Saka chirikutondishamisa ndechekuti mukatadza kuti imi party yavamonzora haina kana munhu weZANU-PF kana one. Asi mukatadza kupakupati kwaanacho kwawachamisoko ndokunana basikiti ndokunana gym kunaka ndokune vese marogo ese kana vese vanonzi ma G40 ndokazana ndokunana Jonathan Moyo kweda hakuna party yedu yakasiyana vatsvangira ichingori iyoyo nanhasi. Saka isu tirikurwa nepropaganda nevanhu vane manyepo nevanhu vane nhema uyezve isusu kana isu takachinja strategy yekuti isu hasida kupolitics dzekutukana hazviri kuti tushandiswa nezano. ZANU-PF ipati yakazvimirira asi vari kushandiswa neZANU-PF muri kuona ndovakazadzo vakatakura mukaka wegushungu ndovanhu vari kusenza nevanhu vezano vakadzingwa kuzano vakatiza vamwari mhiri kwemakungwa isati kusvika kuti hatisi kusenza navo tiri kusenza nevanhu vezimbabwe. Saka isu tichazozviona mugore ra2023 apo Douglas Monzora pachaita 66% kuti isusu tiri kuti hatisi kutukana nevanhu
avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDCT Valoid Damba vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlive.com rinoti vaimba vagurukota raiona nezvematunhu vaChristopher Chingosho vakasungwa pakupera kwesvondo vachipomerwa mhosva yekutuka mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa. VaChingosho vanonzi vakati amai Mnangagwa ipfambi mushure mokusakokwa kumusangano uyu naamai Mnangagwa avo vakaita musangano wavo munharaunda yavaChingosho yeHeadlands. News24.com rinoti mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema vadoma vatungamiri vatsva vemauto vakabvisazve mapolisi komishina ose mushure mokuvimisa kwavo kuti kana vakakunda musarudzo vachavabisa pamabasa nekuti vakange vachitsigira kudzvanyirirwa kwaitwa vanhu nehurumende yavaEdgar Lungu vavakakunda masvondo maviri apfuura. MuNewsday, Zimbabwe Electricity Transmission Authority and Distribution Company yazivisa munisipariti yeKariba kuti ichaidzimira magetsi nhasi pamusoro pechikwereti chinoita mamiriyoni makumi matatu nemapfumbamwe emadhora. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wanani vana vawande vana mutunga dambudziko randiri kuona zvangu inini maerano nesitare MDCT ne MDC Alliance chokwadi mukada kuchinja zita rekuti MDC Alliance matokanganisa zvikuru chido chava changirai regerai zita rirambe rakadaro ini maonero angu regerai zita rirambe rakadaro zvokutya Monzora izvi kana makoti achishanda nezano vachida kudistroy MDC chiregai kuti tigozviona vazviita nekuti chokwadi chokwadi kana uchifungidzira kuti kubva kumaelection munobirizira koti inongoti ndizvo zani yawira kubva chipi chese chinoitwa wanotadza ndive MDC kwete zita harifani kuramba ini maonero angu zita harifani kuramba kuchinjwa zvachose ngarirege kuchinjwa musambotya Monzora haana zvaanomboita uya ii pachake ivo yavakutozviziva kudenda akagara ndiramba ndiri kuMDC nokuti zvaanoziva ndozokudziva kuti pese pese pandichamira hakuna munhu achanditeerera zvandotaura izvi zvibatei zvandikutaura izvozvo zuva ranhasi.
Kwa zuwa imeze wa shamara rive studio sefe ni nimi wa tereri. Ino njini sinyoro ndiri kumbere mwandruda ungo tenda mufu ya toru wane government ya kuti zvikoro zvifugwe ni kuti tangata Garissa wangu wacho takuto itarumba fakuno.
Adizu nipo studio sefe na hai wakuno takuwara nena mwarume Mzimbabwe.
Studio apo ana mukoma jonga mwamuka sei achikumbiro changu musvise kuvana wa Zimbabwe ngechekuti chakaitike paZambia takazviona tese chakaita kuti opposition yepaZambia iwine kuvota saka vana wa Zimbabwe tese ngatiende kuregistrate vote ndokuti tibise kuvachamisa tingangotaura chete hapana zvezvinorewa ZANU-PF inogara ichingotibira nekuti mavoted anonga ari mashomo tarisai makopaidziko akaizwe opaZambia wainyade kubira hazvibiriki. Azvibiriki ungati mwaburi kwechi kafu muri 2 mune nhindi mbiri ungagwinya here kutore mbiri ipapo nekuti mwagara mina 2 saka ndozvetiri kutaura vana vaZimbabwe kuti ngati regist tiende kuvhotera bachamisa takawanda ende sinyatobira sehabiri pakadaro ipapo hapana inobva ZANU-PF inobva nangwada ari kutohuta so kuti mabasa opera ende chipera
marara seko ndokumhorisaime sevashari vestudio nokuti panhaudzo chokwadi rimwa mutaro ndomupa zvangu yambiro zvangu vabereki kuti ndikanimbomira kubhadhara school fees taona kuti zvikataona kuti shoshuwa zvikoro zvakavhurwa here kuzikana gavhumendi inovhura zvikoro isina kuwirirana nevadzidzi zvakadhakwa zvakadirwa chicha kudhara hazvibatsiri vana vanogara pasi voita mameetings izvona kuti jamari dzedu zvasa takabhadhara mari maskufisi zvangu zvizvizvangu zvangu pera zvakadaro saka ndimomira kubhadhara maskufisi vabereki zvikataona kushoshuwa wana kuchikora wari kuenda here atenda.
Moroi, meseji yanga ina kupinda zvakanaka zvikurusa. Ndiri kuti vapana vakarova bvinyavo inotinakidza zvikuru, uye rambai makadaro zvikuru nekuti zvinhu zvozvo zviri kutinakidza kuno zvikuru. Meseji yenyu iripo papa zvikurusa yamakarova inonzi bvinyayo vapana vangu, asi ndiri kuti inini ndichange ndichibuda muno ndichianzisa vhoti yangu ikoko pamwe chete nemhuri yangu. Kusacha zvenyu ndiri kuuya ikoko, kusandichira zvangu. Vada mufana wangu mudiki zvoda kuti achirejistavo avachazoisa vhoti yake ipapo. Tichabuda tese muchomujoni tichiuya ikoko. Tiri kuuya ikoko musacha zvenyu. Ndokutaurai chokwadi, zvese nemhuri yangu tiri kuuya kuzovhota ikoko. Saka ndiri kuti muya nezora kanaka zvikuru, mwana kombore zvikuru tange.
Mamuka sei pano pa studio 7 nyika yaoma inoi yakutoda munhu anofunga chaizvo avhotere MDC.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro Shondo, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakange vari panhandare yendege yemauto yeDover mudunhu reDelaware, apo ndege yemauto yakasvika nemitumbi yemauto eAmerica 13 akaurayiwa nevarwi vanopfurikidza mwero muAfghanistan. VaBiden, mudzimai wavo amai Jill Biden negurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakange vakamirira mitumbi iyi nehama nemhuri dzemauto aya. VaBiden nomudzimai wavo vakawana nguva yokusangana vega nehama dzevafi ava. Mauto akaburawa aya akange ari pakati pemakore 20 kusvika pa 31. Mumazvi avo vaBiden vakati varume ava vakange vari magamba vakadzivirira America neupenyu hwavo uye vachichengetedza upenyu hwevamwe. Vakati kushinga kwavo kwakabatsira kuti vanhu vakanga vari munjodzi vanoita zviuruzana zvine 117,000 vakwanise kubuda muAfghanistan. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti yaisa $550,000 kuti itenge matende nokubatsira kudzidza kwakanaka kwevana. Sangano rinomirira vashandi vari pasi pebazi rezvekurima rinokumbira hurumende kuti itarisise mabatiro ari kuitwa mari neagritex. mamwe mapato anopikisa maviri atanga kuvirana zita re MDC muAmerica va Joe Biden vanotambira mitumbi yemauto akaurayiwa kuAfghanistan. Tashika kumba gumo chirongwa chedu chanhasi ivai nezvinhu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC nichiti moswera zvakanaka.